Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 21 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokumbira panguva ino ndechekuti vhek ikwanise kuwana zvikwanisiro kuitira kuti panozosvika gore inouya inge yane mari yakakwana yekuti ikwanise kurana election muno muZimbabwe.
European Union yopa Zimbabwe mari kuti ibatsirikane munyaya dzezveutano uye munyaya dzesarudzo.
Zvachinge zvakati wandei chekutanga inguva yafamba kubva pavakatanga kurambirwa kuti vatongwe vachibva kunze. Chechipiri ndechekuti mapurisa apedza kuferefeta nyaya.
Dare ronzwa chikumbiro chemumiriri weZengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup kuKata ayo apinda muzuva repiri nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala nhasi vasvitsa chikumbiro chavo chechipfumbamwe chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mazuva zana nemakumi matanhatu adarika. Zvichakadaro, dare rarasawo chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti nyaya yari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare chiraswe. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro ichikudare, gweta ravaSkala, advocate avani Mpofu, vati nguva yarebesa vaSkala vari muusungwa kubva pavakasungwa mazuva zana nemakumi matanhatu apfuura. VaMpofu vati nekufamba kwaita nguva, mapurisa akatopedza kare kuferefeta nyaya iyi, saka hapana humbo hungakwanisa kuvhiringidzwa navaSkala. Vaenderera mberi vachiti pane zvashanduka kubva pavakasungwa, vachiti vamwe vanhu gumi nevashanu vanosanganisira mumiriri wechitungwiza North muparamende vaGodfrey Stole vakatoburitswa muusungwa pamhosva ine chekuita nenyaya yakasungirwa vaSkala.
Zvachinge zvakati wandei chekutanga inguva yafamba kubva pavakatanga kurambirwa kuti vatongwe vachibva kunze. Chechipiri ndechekuti mapurisa apedza kuferefeta nyaya, saka kupedza kwaita kuferefeta nyaya kwachinja zvakawandisa. Takutarisa umbowo hwavaunganidza hwavaisa pamberi pedare hwatiri kuti hwakuburitsa pachena kuti hapana kana chikonzero chekuti vaSkala varambire vari mukati.
Asi muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vati havaone chachinja kubva vaSkala pavakambonyimwa mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo nedare raMajor Street pamwe nedare repamusoro reHigh Court. Vati vaSkala vakaburitswa muusungwa vanogona kuramba vachipara mhosva yakafanana neyavari kupomerwa, vachiti aka akasike kutanga kuti vaSkala vapomerwe mhosva yakadai. Rimwe remagweta avaSkala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti vasvitsa zvikonzero izvi kudare, vachiti vanoona sekuti zvavasvitsa kudare zvinhu zvavari kutarisira kuti zvichagutsa dare. Mutongi wedare Muzvare Tafadzwa Miti vati vachatura mutongo wavo nechitatu panyaya iyi. Mune imwewo nyaya yavari kupomerwa yekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya mumatare ine chekuita nekupambwa kwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change Muzvare Mo Blessing Ali, dare rati chikumbiro chavaSkala chekuti vatongo vachibva kumba kwavo igodzoka kudare mangwana kuti chikumbiro chavo chigotanga kunzwikwa sezvo mutongi wedare ati nguva yanga yapera. panga pachinzwi kwanyaya idzi mudare. Mapurisa anorwisa mvonga mupopoto anga achirambidza veruzhinji kupinda mudare. Kunyange hazvo vanhu vashomanana varivo vakwanisa kupinda mudare vachinzwa nyaya idzi. Vaskala vakasungwa mushure mekupambwa kwakaitwa muzvaremo Blessing Ali kunyatsime nenhengo yeZanu PF vapayas Jamba avo vakatobvuma mhosva pamberi pedare. Mutumbi wamuzvare Ali wakazowanikwa uri mutsime repane rimwe purazi riri pedyo neBeatrice wave kuora. Hama dzemufi dzinotadziswa kuzoviga muzvare Ali kudzamara vasikala vaburitswa muJerry. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, dare rarasa chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti nyaya ari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya yemumatare chiraswe. Chingono anonzi akanyora padande mutande rake reTwitter nezvekusungwa kwakaitwa mutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya avo vakabatwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kuburitsa goridhe rairema makirogiramu matanhatu zviri kunze kwemutemo. Mutongi wedare amai munoda wafa gofa vati Chingono anofanira kuti atongwe nenyaya iyi vachiti mapepa emhosva ari kuburitsa mhosva zviri pachena asi Chingono anofanira kupindura mhosva yaari kupomerwa paichatongwa. Gweta raChingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika panyaya iyi.
Application yatakaita ndeye exception. Exception tiri kuti isusu mhosva haisi kunyatsoburitswa kuburikidza nemastate papers aripo. Zviri kutaurwa nemhosva hazvisi kuenderana.
Amai Gofa vati Chingono agodzoka kudare musi wa13 zvita pachatanga kutongwa nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe nhasi yapuwa rubatsiro rwemamiriyoni makumi mana nematanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti 46 million kubva kusangano reEuropean Union pasi pechibvumirano chasainiranwa nehurumende nesangano iri muHarare nhasi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Pasi pechibvumirano chasainwa nemiriri weEU muZimbabwe vaJobs von Kitchman negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, bazi rezveutano richawana mamiriyoni makumana ekusimbaradza nyaya dzeutano, uyewo Zimbabwe Electoral Commission yapiwa mamiriyoni mashanu nemazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora ekushandisa pasarudzo. VaNcube vatenda EU nerubatsiro urwu.
The country remains focused at achieving the high standard of healthcare delivery and to attain high quality of life for all its citizens. We are cognizant of the fact that
sangano esa anobatsira akaita seEuropean Union
vatiwo kutsigirwa kweZEC kwakakosha sezvo kuchiuya pahurumende iri kuda kuti munyika mune neutongi hwejekerere sezvo zvakawanikwa kuti izvi ndizvo zvinoita kuti nyika ibudirire munyaya dzeupfumi. VaKitchman vati vanofara kutsigira mabasa eutano munyika vachiti vanhu vane utano vanorarama kwenguva yakareba vachishandira nyika yavo. Vatiwo sarudzo dzakajeka uye dzinoitwa murunyararo dzakakosha kuti munyika muve nebudiriro. Vanotiwo vachatsigira masangano anoshanda akazvimirira.
Kunze kweZEC tichapawo rubatsiro kumasangano anoshanda akazvimirira kuti abatsirika nepanyaya dzekuongorora kuvhota pamwe nekudzidzisa vanhu kodzero dzavo.
Vati rubatsiro rwavawana nhasi rwakakosha zvikuru pakusimudzira utano hwevanhu munyika.
Mari iri kuda kuti hurumende isimbaradze kuchengetedzwa kweutano hwevanhu.
Dr. Mangwiro vatiwo mari iyi ichaita kuti nyika igare yakagadzirira kana pakanyuka zvirwere zvakaita seCovid-19. Vaenderera mberi vachiti mari iyi ichashandiswawo pakusimbaradza mabasa ana mbuya utsanana avo vavati ndivo vanhu vanotanga kubatsira vanhu.
Ngatisapotere mahealth workers edu at the base kumaclinics chaiko. Vaveko vawanikwe manesi nemavillage health worker varipo papost vachishanda. Tovana mishonga yacho yekuti vashandise. Tikasimbisa ikoko tichaona kuti vanhu vanoita self-referral vachienda kumadistrict nekumaprovincial hospitals vanoita vashoma.
Vachitaurawo pachitiko ichi Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba vatenda rubatsiro rweEU vachiti rinobatsira zvikuru pabasa rekuronga sarudzo. Vati rubatsiro rwavakawana kubva kuEU muna 2016 kusvika muna 2020 rwakabatsira munyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota pamwe nekuita misangano yemapato ezvematongerwo enyika akapinda musarudzo dza 2018. Justice Chigumba vati kunyange hazvo Zeki ichiwana mari kubva kuhurumende, zvinofadza kuti EU iri kuramba ichitsigira komisheni yavo nemari yekunze kuti ikwanise kuita sarudzo.
The incoming finance you'll be able to assist us with the harmonized elections next year.
Sachigaro, werimwe remasangano anongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti zvaitwa neEU zvakanaka nekuti bumbiro rinobvumidza kuti makomisheni akaita seZEC awane mari kubva kunze kwenyika.
Saka idano ratino tambira nomufaro kuti vakwanisawo kuti vawane mari yakaita seiya iyoyo inovabatsira kuti vakwanise kusimudzira zvinoitwa kusimudzira zvesarudzo.
Vatiwo pane basa rakawanda rinoda kuitwa sarudzo dzisati dzasvika, uye ZEC inofanira kuva nemari inokwana kuita basa rese iri.
Tinokumbira panguva ino kuti ZEC ikwanise kuwana zvikwanisiro kuitira kuti panozosvika gore inouya inge yane mari yakakwana yekuti ikwanise kurana election muno muZimbabwe. Kwete kuti mari yozongosvika chete maelections anoda kuitwa, zvinova zvinokanganisawo kugadzirira kunenge kuchifanira kunge kuchiitwa neZEC kuti election ibude zvakanaka.
Zimbabwe iri mushishi rekugadzirira sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzura kana kuti harmonized election gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOsalo Siziva vanoti chiremerera chavakapiwa svondo rapera chekuti vachingamidze vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama chinoratidza kukoshesa kwavanoita vechidiki. VaSiziva ndivo vakachingamidza vaObama pagungano guru rakaitwa muNew York muAmerica nesangano reObama Foundation. Pagungano iri painge paine vanhu vakawanda kubva kunyika dzepasi rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaSiziva.
Zvinoratidza kuti senyika yeZimbabwe tine kuremekezwa nekurikognaizwa kwatinoitwa neinternational platforms, nekuti nyika yeZimbabwe inyika ine potential yekusimuka. Munoziva kuti nyika yedu yaimbova iri kumusoro muAfrica. Tichitarisa nyaya dzedzidzo nenyaya dzimwe dzakasiyana siyana, taimbova nemari yakasimba. Saka nyika yeZimbabwe ine potential yekuva critical player in the international geopolitics of the world. Ndakanzwa kusimudzirwa ndakamirira vechidiki nenyika yangu yeZimbabwe yandinoda kuti ndive ndiri anosimudza mukuru wenyika vaBarack Obama kuWorld Democracy Forum. Izvo zvinoratidza kuti vechidiki potential and possibilities dziripo.
Sei muchidaro?
Semunhu akakura achishupika ari kuchabalala kumatebelele, zvinoratidza kuti tinogona kusimudza mureza wenyika nekusimudza nyaya yekuti muZimbabwe muite demokrasi, nekuti pasi rese paite demokrasi, nekuti ndozvatinomirira isu. Tinomirira chiedza, tinomirira kuti paite demokrasi munyika dzese, kuti munhu nemunhu regardless of their background vagone kusimuka vachireach their full potential.
Zvii zvimwe zvamakadzidzawo pagungano iri?
Maita basa takagona kudzidza mune dzimwe nyika dzakadevelopa kuti vakazviita sei, vana Singapore nedzimwe nyika dzakasiyana, vana India kuti vari kumaneja sei maeconomies avo. Nekuti Zimbabwe senyika basa rakatikoshera isu sevanhu anenge vachishanda vachifanira kugadzira mapolicies ndekuti tinzwisise nekushare maideas nedzimwe nyika kuti how do we rescue Zimbabwe out of the economic crisis yatiri pare zvino. So ndozvimwe zvatinenge toshare kubato redu nemunyika yese kuti simudzire Zimbabwe iende mberi tigone kuchinja upenyu hwevanhu.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nekuti sevatungamiri chinhu chakakosha ndechekuti tichinje upenyu hwevanhu. Ndozvatinotenda nekudzidza kubva kune mamwe vatungamiri vakasiyana siyana, nyaya kusimudzira kwechidiki, nyaya kusimudzira kwemadzimai, which is the greatest investment yemukuru wedu vachamisa. Nekuti vazhinji vaisazoziva utungamiri urimo munyika. But vakapiwa mukana by our lead advocate Nelson Chamisa. Isu vechidiki, we feel proud and honored nebasa ranoitwa navachamisa kudzidzisa nekunecha vanhu vakasiyana siyana madzimai, kudzidzisa nekunecha vechidiki, kudzidzisa nekunecha nhengo dzebato redu vakasiyana siyana. Nekuti we must be able to build a credible alternative nekuti Zimbabwe iende mberi. Saka tinovatenda by this investment nekuti zvinotidzidzisa. Ndozvatakaona kuno
muunga pamuenzaniso,
mukatarisa President Obama vanofamba nevechidiki, ndo vanomanaja programu yavo vachigadzira kuti vafambe pati angari mukuru weAmerica inenge ine upfumi hwakakura pasi rese. Izvozvo zvinoratidza kuti vane kukoshesa nekunzwisisa nyaya role of the young people ne the role yemadifferent sections of society pakusimudzira kuti nyika dziende mberi.
Muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstello Siziva vachitaura vari parunare kuNew York muno muAmerica. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe sangano rinonzi Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, kana kuti CRU, rinoti riri kuda kuenda kumatare kuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump varambidzwe kukukidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2024 richivapomera mhosva yekutyora bumbiro remitemo renyika. Sangano reCRU rinoti vaTrump vakatyora chikamu chechitatu kana kuti section 3 chemutemo wakavandudzwa kana kuti 14th amendment chinoti hapana munhu akatora mhiko yekutungamira nyika anobvumidzwa kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende. Sangano iri rinoti vaTrump vakapesvedzera vanhu kuti vapidigure hurumende pavakakundwa sarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuna 2020 navaJoe Biden. Mamwe masangano anoti Free Speech for People ne Mi Familia Voter akabva paurawo urongwa hwekuti vaTrump vasabvumidzwe kukukidza kana kuti TrumpDisqualified.org kukurudzira matunhu ose emuAmerica kuti asabvumidze vaTrump kukwikidza musarudzo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wehurumende yeUkraine vaDenis Shamail vanoti guta reKherson richangobva mukusunungurwa kubva mukupambwa neRussia rapuwa mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million yekusimudzira magariro evanhu mushure mekunge guta iri rapambwa neRussia. Mari iyi iri kubatsira kuti vanhu vawane magetsi, mvura, mishonga nezvimwe. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti kubva zvatanga hondo iyi, Russia yakanda zvombo zvinodarika zviuru zvina nemazana mashanu muUkraine. Russia iri kutiwo iri kuda kuti mauto emuUkraine aferefetwe mushure mekunge pabuda vhidhiyo inonzi ndeyemauto eRussia achiedza kukanda zvombo pasi asi mumwe wavo achiramba kukanda pfuti pasi, zvakapa kuti vose vabve vapfuurwa vachiurayiwa. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira veruzhinji munyika kuti vagare vakangwarira kuti vasatapurirwe zvirwere zvakaita sekolera, typhoid nezvimwe zvinowanzopararira zvakanyanya munguva ino yezhizha. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mumavhiki maviri adarika, dunhu rechiredzi kumasvingo rakazivisa kuti munhu mumwe chete ainge abatwa nechirwere chekorera kuchiredzi kumasvingo. Chirwere ichi chiri kupararirawo kuMalawi neMozambique. Mumwe chiremba Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti hurumende yange yagara ichiziva kuti chirwere ichi chinogona kunyuka sezvo kuri kutarisirwa kunaya mvura yakawanda mwaka uno.
Tinoona kuti nguva yemvura yatasvika iyi tichipemerera kuti mvura yakunaya zvinhu zvakuita zvakanaka, takwanisa kurima. Inounza zvakare zvinonetsa munhau dzezveutano. Zvikurukuru tinoona kuti zvirere zvakaita sana diarrhea zvinotanga kusumuka nokuda kwekuti tsvina dzinokukurwa nemvura iyaya. Vamwe vachishandisa tinoti mabush toilet kuitira tsvina mudondo. Tsvina dzedza dzinokukurwa dzopinda mvura dzatinoshandisa kana ari matsime, kana iri mugodhi, kana dziri nzizi, kana idzo mvura dzatinozoona nyange mumatepu mumadhorobha. Tinoona dzinouya etime dzimwe nguva dzainge dzacontaminated dzazara tsvina neutachiwana.
Dr. Chiripanyanga vati kune zvirwere zvakawanda zvinokwanisa kubata vanhu munguva yekunaya.
Zvimwe zvirwere zvatiri kuona zvinokura futi kana zvinowanda panguva yekunaya kwemvura zvirwere zvakaita semaallergies, zvakaita sana hay fever, kuhetsura hetsura, kukosora, maflu asingaperi anosumuka zvakare panguva yekunaya kwemvura. Uye zvakare maallergy emaziso, vana vangasati maziso achitanga kutsvuka achivava. Zvatinokurudzira zvikurukuru panhau yeutano tinoti ngatiite hygiene yakanyanya, ngatigezei maoko tisati tadya, ngatimekei sure, ngatikurudziranei kuti mafruits edu anogezwa tisati tamadya, miriwo inogezwa tisati yadyiwa.
Mukuru mubazi rechemical pathology paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vanoti matsime nezvibhorani zvizhinji muHarare Bulawayo chitumizwa nemarondera hazvina mvura yakachena. Vaendera mberi vachitiwo ongororo yavakaita nezvenyaya yemvura kwakaonekwawo kuti imwe mvura iri kutengeswa muzvitoro haina kuchena.
Isu takaita research iyoyo tikaona kuti 33% yemvura dzakagadzirwa namakambani dzichitengeswa dzanga dzisina kushambidzika. Saka todiniko, tinofanirwa kucherechedza kuti mvura iyoyo yamaflash floods inoita kuti mabacteria namavirases uye zvipfuwo, waste yezvipfuwo zvibve zvawedzera kuti kolera iuye muZimbabwe. Yeah, uye nedayariya.
Mukuru wechitungiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvheya vanoti dunhu rese rechitungiza rine matsime nezvibhorani izvo zvatovhiringidzwa nekunaisa kwakaita mvura zvokuti vave kutyira kupararira kwezvirwere.
Munomuguta masuweji anoerera pese mudzimba, murodhi, pazviborani, papi. Uye dambudziko rekusatakurwa kwemarara, marara ari kwese, hapana paasira, hapana paunofamba kubva kuward 1 kusvika kuward 25 usingasangane nemarara asina kutakurwa. Saka panguva ino yekunaya zvinhu zvese izvozvo zvinokukurwa nemvura zvichiendeswa kuzviborani kunove ndiko kwatinoraramira nako. Guta rechitungwisa hatina dhamu redu rekuti tinoti ndokwatinowana mvura. Saka zvese zvinokukurwa zvinova zvinokonzera dambudziko rezvirwere zvekorera zvatinosangana nazvo nguva ino.
Nyanzvi yezveutano Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kutadza kwemakanzuru kupa vagari vemumadhorobha mvura kuri kuwedzera dambudziko iri.
Tinokumbira kuti dai vedu makanzuru senda kwarisa kupa vanhu mvura yakakwana yakachena. Nkechitu tinoyawo kutya kuti makanzuro edu kumakusisira hakuna masuwa alive. Pane maseptic tank nemvura yakawanda yakanaya maseptic tank anozara mvura yakuerera mai ichienda mumawater bottles akodhamuti. Saka risk iripo ndeyekutoti vanhu vanobva vati vachikuvara nemanyoka.
Vanhu vari kukurudzirwa kufashaidza mvura vasati vainwa nekushandisawo mawater guard nezvimwe. Muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanosvika zviuru zvina vakafa muZimbabwe nenyaya yekunwa mvura ine tsvina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimidze.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Mitambo yemakwikwi eWorld Cup yapinda muzuva repiri nhasi paine mitambo mitatu. England yarova Iran 6-2. Mumwe mutambo uri kutambwa iko zvino uri pakati peSenegal neNetherlands. Kwapera maminitsi makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 minutes, ichiri Senegal 0, Netherlands 0. Nenguva dza 9 manheru ano, pane mumwe mutambo pakati peAmerica neWales. Mutungamiri wesangano rinomiririra vatsigiri venhabvu munyika reZimbabwe Football Association vaJoseph Mutau vanoti veruzhinji munyika vange vakamirira mutambo mukuru pakati peSenegal neNetherlands uri kutambwa iko zvino. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nezvemutambo uyu.
Kataya gara zvaine hainyanyozikanwa munyaya dzebhora. Saka kurohwa kwainayo hapangu uri pachena. Asi nokungoti ndivo vari kuhostawo mutambo weWorld Cup. Asi zvebhora chaizvo asi zvavo.
Tombotarisa kuti nhasi tichaona mutambo wechikwata chinobva kuAfrica wokutanga Senegal ichange ichitamba neNetherlands. Munoona mutambo uchizobuda sei uyezve vazhinji vari kutarisira here kuona mutambo uyu?
Vanhu vobvo ndomutambo wavakatomirira iwo. Muchitarisa zvakaita Netherlands neiwe yedu Senegal, ndoyatinotarisira kuti vachange vachihwina pamugurupu ravari vachienda kumberi nemutambo. Saka ibhora rinoda kuonekwa nemunhu wese. Vachange pane bhora rakasimba.
Tinoona zvakare England ichatamba neIran kozotiwo United States ichitamba neWales. Munoona sei mitambo iyi?
England apo tiri kuona yakakunda because veEngland riri kutotambwa izvozvo kutaura kwatiri kuita. England inogona kukunda Iran apo uyezve Wales inogona kukunda America nokuti America iye yakuda kuuyawo zvaine nezvebhora bhora umu but haisati yanyatsosvika pekuti zvo yavunyatsokutamba bhora rinokwikwidzwa.
Pari zvino vazhinji vari kuona kupi mitambo iyi munyika? Vari kugara vari zvikwata zvikwata here vachiona vakawanda kana kuti zvakamira sei?
Zvazvinoita manje kana mitambo yakadai so ichitanga, vanhu vanombotanga vachiona zvavaine vari vega pachavo mudzimba. Asi patichazenge taakumberi nemutambo muchaona vanhu vachange vakaungana mumabhawa vachiona mutambo iyo.
Iyi nguva iyi yekuti mitambo yakadai iri kuitwa yakanakira vemabhizimisi here vanoita zvokutengesa zvekunwa nezvimwe?
Yakavanakira ndokunge ivo vakarongeka. Vanofanira kuziva kuti zvova kufanira kunge vachiisa zvokunwa zvinotonhorera zvine mari inotengeka. Vanhu vanouya zveshuwa vachifara ende inguva yakanaka iyoyi kuti zvovange vachiita mabhizinisi avo iyaya.
Zvii zvamungakurudzirawo vamwewo vatsigiri venhabvu vemunyika pari zvino takatarisa iyo World Cup?
Zvatingangoudza vatsigiri vedu venhabvu ndechekutika kumusha festika. Saka kungovakurudzira kuti zvo vatsigirewo zvikwata zvedu zvemuAfrica izvozvi zviri kutimiririra kumutambo weWorld Cup. Kati manyene Africa yedu.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vatsigiri venhabvu munyika reZimbabwe Football Association vaJoseph Motau vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Vatereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutaura nezvemitambo yeFIFA World Cup 2022 iri kutambirwa kuQatar. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare ronzwa chikumbiro chemiriri wezengeza West mudare reparamende va Jobs Kala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso richiti richapa mutongo waro nemusi wechitatu. EU yopa Zimbabwe mari yekuti ibatsirikane munyaya dzezveutano uye nyaya dzesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Allow me to extend my thanks to you but also your team and
uhulumende weZimbabwe ulobelana isivumelwano lenhlanganiso yamazwe aphetheya European Union soncedo lwezigidi ezingamachumi amane lasithupha zamadola US 46 million. Umthethwandaba kamantshi namhla uthe uza kwethula isinqumo lesithathu sokuba umnumzana Job Skala avunyelwe loba alelwe njalo ukuhlawula isibambiso sebail. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eyeTeam Pachedu iqhubeka iveza ukungami kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe ulobelana isivumelwano lenhlanganiso yamazwe aphetheya European Union soncedo lwezigidi ezingamachumi amane lasithupha zamadola 46 million sokuphathisa lokuqinisa ubudlelwano emsebenzini wempilakahle lokuqhutshwa kokhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu ncedo lubikwa lukhangelele ukuphathisa leZimbabwe kusukela lonyaka kusiya kumnyaka ka-2023. Inhlanganiso ye-EUCT kuza kuba lezinye izivumelwano ezinhlanu ngomnyaka ozayo. Izigidi ezingamashumi amane zamadola 40 million zikhangelele ukuya emsebenzini yezempilakahle, kuthi izigidi bhose ezizithupha 5.9 million izaphiwa ikhomishini elawula ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. Ekhuluma kusehlakalo sokulotshwa kwalesi sivumelwano, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubonge kakhulu abe-EUCT. Lolu ncedo luzaphathisa kakhulu kunhlelo zokulwisana nemikhuhlane.
The continued support to our health sector by the EU and development partners is commendable.
Usekelo esiluphiwa ngabe-EU kwezempilakahle luyabongeka, solusize kakhulu ukuqinisa ezempilakahle kuleli ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19. LeZimbabwe lizimisele ukuba sibe lempilakahle enhle lokuba wonke umuntu abe lempilo ende.
Umeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Von Kishman uthe inhlanganiso yakhe izimisele ukuqhubeka incedisa kunhlangothi ezihlukeneyo zempilo.
Allow me to extend my thanks to you but also your team and for all.
Ngivumeleni ukuba ngibonge lonke ngokunceda ukuba inhlelo zethu ziye phambili. Sizimisele ukuqhubeka sincedisa njenge-EU.
Umgcini sihlalo wekomishini eyeZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Priscilla Chigumba uthi limali zaphathisa emsebenzini wabo.
Siyabonga usekelo oluvela ku-European Union lusiza kuZimbabwe Electoral Commission. Sibe lohlelo lwakuqala ngo-2016 kusiya ku-2020. Sincedakele safunda ukuba ukhetho kalwenzakali ngelanga elilodwa nje kodwa lwenzakala sikhathi sonke.
We have managed between the EU, other funding partners, and ZIP to actually recognize that in terms of international best practices, elections are now a process and not an event.
Ingcishe ezikhulumayo zombusazwe zithi kumele uhulumende asebenzise imali ngemfanelo ukuze inhlanganiso eziningi zinethembe. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Matthew Moyo.
Imali epiwe iZimbabwe Electoral Commission yilo European Union. Nxa thina sibona ukuthi ngabe isetshenziswe ukuthi ifundise abantu bavote njani, singakuthi i-civic and voter education ngaphambili kwakhetho lwaka 2023. Njalo sibona ukuthi imali leyo kumele isetshenziswe njalo ukuthi yenze ukuthi ama-processes ezeka njengabo thola i-voters roll, ama-nomination code, imali zona lezo zibe zisehliswa, imali yona leyo ibisebenza khonoko ukuthi abantu benze besithe kunomination court njalo ivoters roll litholakale lingentengo yephansi.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Robert Siziba, isakhamuzi saseHarare.
Bakathesi singakhangela imali ebezikhulunywa ngezekhi ukuthi kutholakale ivoters roll, izimali eziningi kakhulu ezokuthi abantu abaningi abayisikakhula ontanga labesifazane abefuna ukungena kwezombusazwe abasize kwanisa ukuya kunomination lokuthola ama-voters roll ngoba ayabe lentengo ephezulu kakhulu. Yikho lokhu kwezinye izinto esingabe sikhangelele ukuthi izeki ibisebenzisa imali eyinikwe yi-European Union.
Phezu kwalolu ncedo, inhlanganiso ye-EU ithi izanikeza njalo enye imali kwinhlanganiso ezizimeleyo ukuze zisizakale kukhetho emsebenzini okukhangela ukukhutshwa kuhle kokhetho okungephuli amalungelo oluntu. Ukunje eZimbabwe lungiselela ukhetho lokudinga umongameli, amalungu edayela ephalamende kanye namakhansili oluzenziwa ngomnyaka ozayo oka 2023. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimndondolozi Ndlovu.
Baningi abantu abathi kumele kukhathalelwe abantwana abangamankazana ngoba selikhuphukile inani labadlwengulwa izihlobo labangane. Abalwela ilungelo loluntu bathi kudabula inhliziyo ukuba abantwana badlwengulwa mahlayana ngabesilisa. Lokhu kwethulwe ngesikhathi kunanzwa usuku lwabantwana olwe World Children's Day oluqhutshwa minyaka yonke emhlabeni wonke jikelele. Unkosazana Linda Mpofu olwela ilungelo loluntu utshele iStudio 7 ukuthi kumele kudingwe indlela zokwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana abangamankazana.
I-World Children's Day ikhangelele wonke umntwana osemhlabeni ukubana i-welfare yabo ikhangeleleke kuhle, bahlezi kuhle, njalo akulalutho abaluswelayo. Njalo ilanga leli lipromotha kakhulu i-togetherness, kungalani ukuthi umntwana umhlophe, umntwana umnyama, umntwana uyi-brown, kodwa nje kujajulelwa ukubana wonke umntwana ungumntwana. Nxa sikhangele kakhulu lapha ezikwele Zimbabwe, sesilenkinga kakhulu ikakhulu ebantwaneni abangamankazana, lapho esizwa khona kuthiwa bayayendiswa bebancane, abanye beleminyaka engu-13. Sizwe kuthiwa nango omunye uzithwele ole-8 years erechiwe nguyise kumbe ngobhuti kumbe yisihlobo esiseduzane. Yikho okade kusenzakala kathesi nje sikwaziyo thina lapha eZimbabwe okwenzakalayo okuyinto enkulu kakhulu eyethusayo. So nxa kusiba lamalanga anje okuselebrate i-World Children's Day, yizi zinto okumele singathi siyazikhuluma, ziyahighlightwa ukwenzela ukuthi izidlova lezi lazo zinanzelele ukuthi abantu laba ngabantwana, njalo wonke umuntu ukhangele ukakhangelele kakhulu i-future yakusasa.
Singathi luqakatheke kanganani usuku lolu Mampofu?
Esikunanzelelayo ukuthi ukuqakatheka kwelanga leli liyenza ikakhulu ababusi, ama-leaders, lawo wonke nje umuntu ahlale phansi anakane ngokuletha i-future engcono ebantwaneni. Xa sikhangele abantu abalama-40 years kusiyali okwabo sokuphelile emhlabeni, kodwa abantwana basakhula nje, zero sisiyagcina even at 18 years ngabantwana abasakhula abakhangelele labo ukubana ikusasa yabo injani iqhekeze.
Abantu kumele benzeni Mampofu ngakho konke lokho?
Wonke umuntu kumele ahlale phansi anakanele abantwana ukubana i-future yabo injani kusiya phambili. Njalo into emele siyiqakathekise njalo yokubana sizibuze ukuthi kanti lapho esima khona nxa sikhuluma ngezinto ezisi-affectayo thina, let's also think about abantwana labo ukuthi bona shuwa kubahlukumeza okungakanani. Asiba-involveni labo bebe-included ezintweni esizenzayo njalo esizikhulumayo. Liqakathekile kakhulu usuku lolu ngoba ikakhulu luyendlalela ikusasa yabantwana esibabhekileyo.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela ilungelo labantwana. Sixoxela eseGwanda esabeleni seMathebeleland South. Umthethwandaba kamantshi namhla uthe uza kwethula isinqumo ukuba umnumzana Job Sikhala, ummeli wezengeza West edalele ephalamende, avunyelwe loba alelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngolwesithathu emini mhlaka 23 kuLwezi. Edlulisela phambili isicelo sikaSikhala namhla, umantshi Thafazwa Mithi uthe ufuna isikhathi sokuhlolisisa isizathu sokuba kungani umthethwandaba ophezulu owe High Court wathi uSikhala waphambanisa isinqumo sakuqala ayisiphiwe sesibambiso sebail kwelinye icala ayeletheswa. Sokungokwesitshiyangalonye uSikhala ezocela imvumo yebail. Kule iviki edluleyo omunye wakhe ayebotshwe laye besetheswa icala lokuphehla uDlame Nyatsime, ummeli weChitungwiza North edalele ephalamende, ukhululwe ngesibambiso se-300,000. Sixoxe lo mmeli wakobulawayo edalele ephalamende ongowebandla le-CCC unkosikazi Jasmine Tofa ngalelu daba.
Okay, siyafisa sibili ukuthi u-Honorable Job Sikhala aphiwe i-bail mhlaka 23. Kodwa ngokubona ukuthi kuhamba kwezinto nje sigcina sisola, kodwa wonke umuntu umelele ukuthi uJob Sikhala aphiwe i-bail njengoba imithetho or ama-court ngawo abantu bonke. Kukhanya sibili ukuthi u-Honorable uSikhala or umhlonitshwa uSikhala uSikhala wayemelele abantu. So umthetho uhamba ngendlela, sibili uJob Sikhala kumele aphiwe i-bail.
Libona ngani kungani enganikwanga ngesikhathi omunye wakhe ayebotshwe laye usithole ephiwa yena isibambiso sebail?
Yikuthi nje eZimbabwe akula okuthiwa i-rule of law. Abantu sebedlala ipolitiki ngomthetho, yikubona kwami mina. Ngokuthi khona umhlonitshwa uJob Sikhala ngalacala aliwonayo yena wayemela abantu njengegqwetha njalo njengommeli wabantu. Kahle kahle singakhangela ukuthi qala bani abamnika or abamkhethela lona angeke langitshela. Kula muntu ongangitshela kahle kahle ukuthi uJob Sikhala umele kuphi icala, uwone cala bani.
Nxa sikhangelele lo wabanjiswa isibambiso kwakuhambelana nesikhathi lapho kwakulala ababe-Commonwealth khona ababezohlola ilizwe, kungani bengaxoxanga lo Sikhala kumbe le bandla lenu mayelana lo daba lukaSikhala lokuncitshwa kwakhe isibambiso?
Kuyikuthi nje njengoba ngitshilo ukuthi khona ezinye izinto ezithiwa yi-common sense oyabe uzikhangelele ukuthi yikho kungayenzakala, ayisikho abakwenzayo njengohulumende or njengeministry ye-justice, legal and parliamentary affairs. Angazi ukuthi kuyini abakusolayo ukuthi bangahlangani nabantu le-TCC, lebandla le-TCC, bakhulumisane babonisane bamkhiphe uSikhala, bayamhlukuluza ilungelo lakhe, amalungelo akhe anyathezelwa. So ngibone ngami kuqakathekile ukuthi iZimbabwe itshengisele kwamanye amazwe ukuthi layo iyazama ukulandela imithetho yayo, isinqumo seZimbabwe, i-constitution yeZimbabwe.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngummeli wakobulawayo edalela ephalamende ongowebandla le-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo e-Team Pachedu iqhubeka iveza ukungami kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Kulamalanga asanda kwedlula linhlanganiso iveze ukuba kulabantu abaningi abasebenzisa inombolo zesithupha ezifanayo. Kuthi ngemva kwalokhu linhlanganiso yaveza ukuba kulabazalwa ngemva komnyaka ka-1995 ababe kuluhlu lolu kukhetho luka 2013. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Engelstone Sibanda.
Akwenzakali eZimbabwe ukuthi ukhetho lube khona kungabi lensolo, lungaze lube ngolu-transparent okungakanani. Kuvele kulabantu, ama-stakes are too high. Kwenziwa ukuthi i-politics eZimbabwe ukhika kakhulu ukhetho yindlela yokuthi abanye abantu badle. So abantu nxa bekhankasela ukhetho kabakhankasi ngengqondo, bakhankasa ngezisu, ngoba i-electoral system yethu first past the post ekuthi owinile uthethe konke yenza ukuthi aba ibandle labe linqobile lithathe konke bese kusithi labe dliwe ikakhulu o triple c labo mdc babe sebekubona ngazani baqiliwe ngoba ukudla njengoba ngitshilo ngaphambilini kuyabe sokubaphunyukile etafuleni. So akusoze kwekele ukuba lodlakela, akusoze kwekele ukuba lomsindo, ngoba akubangwa lutho, kubangwa izikhundla, kubangwa ukudla, yimpi yezisu zabantu abalambileyo. Siphinde sinanzelele njalo ukuthi kanilayo futhi iZimbabwe Electoral Commission kusase lezi zinto engakazenzi kuhle zicace, okunjenge voters roll. Into emangalisayo nge voters roll ukuthi iZanu PF layo iyakhonona ithi yona voters roll istaffwe ngabantu, kuthiwa kulabantu emadrobheni abahlala ezindaweni esizaziyo ukuthi singamahofisi, ende ngwakhatresa kahle sathola ukuthi abantu akade bezama ukuriga isystem yona leyo yevoters roll ngabantu eibandla elaziwayo lidominator kuma emadorobheni, bona bo MDC labo MDC alliance. So ila bese usithe emaphandleni kube vice versa. So khonoku yikho kwenza ukuthi kuvele kube lokukhonona lokulwisana okukhulu kakhulu, kanti phezu kwakho konke yimpi yezisu. Akulani lathi abantu makhazi ukuthi abantu abafuna ukuyasimela, abantu laba babe becontesta ukuthi bagcwalise izisu zabo. So akusoze kwekele ukuba lodlakela lokukhonona.
Inhlanganiso yeTeam Pachelu isiveze ingxaki eziningi kakhulu kuluhlu lwabavoti. Ubona ungani khona okwabakuthoyo kuzayenza na ukuthi ukhetho lungabi ngolwamukeleyo?
Njengoba sengijilo ngaphambilini, okwenziwe iTeam Pachelu lanxa layo inhlanganiso leTeam Pachelu ilento ziningi ezimbuzo eminingi, kuthiwa yi-shadowy organization engaziwayo eZimbabwe, eyabantu iZimbabwe Electoral Commission ethe aleja ukuthi abantu laba babe bezama ukuhacker i-system yezezek. Sibeke eceleni leyo ndaba bese sikhuluma ngento abayilethayo. Yebo, kambe sitholile into njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi ZANU PF iyakomplaina, iyakhonona layo ithi i-voters roll uluhlu lwabavoti lustaffwe abantu abasebenzisa ama-address efana nayo. Uzathola ukuthi kobulawayo kule ndawo ye-building eyaziwayo ukuthi i-building yama-office, kodwa kulabantu abalamabizo arejiste ukuthi bahlala khonapho. So uzathola ukuthi otsotsi bebezama ukugelana lapha phakathi kwama-members e-opposition lawo ebandla libusayo, abanye lawo bestaffa ngala, abanye bestaffa nga. So kulomsebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iwenze. Kanti njalo kunzima futhi ukuthi angeke abantu bezimbabwe Electoral Commission uthi nxa ubatshela usithi ukuthi nihlala kunumber 2 second floor lapfows bakuphikise, antshi uzafunga laphana ngefomini labo leliyana ele affidavit. So kunzima ukuthi benzeni. Into eseqakathekileyo ukuthi alubana ukhetho lwethu luyadepolarizwa ngokuthi kusihambe siyelungisa kuconstitution, sikhiphe i-first past the post system lay, sisebenzise njenge-South Africa i-proportional representation ukuze lodliweyo laye athole okuncane kwekhekhe, ngoba vele ngitshile ukuthi kubangiswana ukudla. So kungaba njalo kuzadepolarize ukhetho, kwenze ukuthi abantu ama-tensions angabi high, abantu bangalwi kakhulu. So ke mina yiwe mbona ngani kungasolva i-voters roll. Kunzima ukuthi Zimbabwe Electoral Commission yenzeni. Kasihambe siyetshintsha imbangela eyenza kube lodlakela, eyenza kuhlale kulensolo, yikuthi umthetho wethu okhangela ngokhetho, i-system yethu ithi yena owinile uthatha konke. So singalungisa khona phana kuzayehlisa i-polarization le-tension.
Umnumzana Engelstone Sibanda ucubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande owe-Studio 7 ekobulawayo.
Thank you.
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ungene umhlangano wabesifazana abasakhulayo kwele Philippines lapho esethekelela isigodlo salelo lizwe iManila namhlanje. Uthe nikwa ithuba lokukhuluma waphaka udaba lokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo loluntu emazweni atshiyeneyo omhlaba lapho kulandelwa amasiko. Umongameli Joe Biden welemelika utshayele ucingo iqembu labesilisa emdlalweni owenguqu elisemncintisweni owenkezo yamazwe omhlaba e-World Cup ngempelasonto efisela amalunga aleli qembu inhlanhla kulumncintiswano. Amavoti aqhubeka ebalwa kwele Equatorial Guinea ngemva kokhetho lokudinga umongameli olwenze kulelo lizwe izolo. Umongameli Theodore Obiang Nguema Basogo osebuse kulelo lizwe okwesikhathi eside ubika ekhangelelwe ukunqoba njalo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi kuqakathekile ukuba udubo lokugula umkhuhlane wengqondo emsebenzini lungakhangelelwa phansi ngoba lukhathaza izisebenzi labaqatshi. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
I-ZCTU ithi baningi abantu abagula umkhuhlane lokwele Zimbabwe okwenza bengasebenzi ngemfanelo. UMnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele kwenhlanganiso le othi kuyabakhathaza kakhulu ukuba lokhe kulokusilela kolwazi ngalo mkhuhlane ikakhulu phakathi kwezisebenzi labaqhatshi. Othi kumele kulandelwe imithetho yelizwe ukuze amankampani aphathe kahle abagula umkhuhlane wengqondo emsebenzini.
Emthethweni kubanjelwe ngumkhuhlane wonke nje nxa kuyikuthi abezempilo sebebonile ukuthi ke awuhlalisekanga ulakho emthethweni ukuthi ke uphiwe ke ithuba elokuthi ke urecover.
Umoyo uthi okudingakalayo lulwazi lokuphatha kahle abagula umkhuhlane wengqondo.
Sikwenzayo ke ikufundisa ikufundisa not izisebenzi kuphela, ikufundisa nje labo abaqhatshi bakhona ke abaqhatshi kade bengakwazi ukuthi hayi umuntu unxa edide bengani udidekile kufanele abanjwe ngayiphi indlela.
UMnumzana Sylvester Mushaike okunhlanganiswa izisebenzi emigodi Mine Workers Union of Zimbabwe uthi kuningi okwenza izisebenzi zigule umkhuhlane wengqondo. Ethi okunye kwakho yikuthi izisebenzi zesaba kakhulu ukuphelelwa ngumsebenzi.
Ama working conditions kalunganga. Kule victimization enkulu kakhulu okokuthi izisebenzi zisebenza ziloko zisabela ukuthi ingaxotshwa umsebenzi. Lokho nje kuyenza ukuthi umuntu engacabangi kuhle nxa esebenza.
UMnumzana Nathan Panda ingcwethi ebona ngokuhlaliseka kwezisebenzi uthi isimo somnotho esibi senza ukuba izisebenzi zihlale zikhathazekile emoyeni. Uthi lokhu kwenza ukuthi ezinye zigule umkhuhlane wengqondo.
Ungakhangela ngesikhathi se-COVID yikho lapha esithole udubo o indubo phakathi kwendaba ze-mental health challenges or disorders. Kule ndaba yama-hours, abantu basebenza ama-hours adlulisayo, adlulisa amalawulo. Imali enikwa izisebenzi ayisakwanisi ukuthi ithenge okwaneleyo. Konke lokhu kuyabangela i-mental health disorder.
UNkosazana Tshintshe bona mithi ingcwethi ecubungula imicabango kwaZulu elilunga njalo lenhlanganiso yeZimbabwe Psychological Association uthi udubo lokugula umkhuhlane wengqondo emsebenzini lubangelwa yisimo sendawo umuntu asebenzela kiyo.
When we talk of psychological safety, it's a scenario whereby an employee is free to say out their views, opinions, suggestions about certain things.
Sikhuluma nge-psychological safety. Sisho ukukhuleka kwesisebenzi ukuthi senelise laso ukutsho imbono lemicabango yaso phezu komsebenzi kungela kwesabela lutho.
Umnumzana Davis Ndumiso Swanda ingcwethi kwezemithetho yezisebenzi uthi kudala amabhizimusi eZimbabwe ayengelandaba lezifo ezinje ngoba babexotsha nje abantu mahlayana ethi lokhu sokuguqukile.
Uzathola ukuthi kulalokho kungaba yi-counseling njalo kube sekusiba lokuthi umuntu uyahanjiswa kudokotela ovele engudokotela ophathelane le mkhuhlane ezisebenzi, bese kusiza ke iripoti kumqhatshi ezabika ukuthi umuntu lowo angabe gula ingqondo okungakanani, umuntu ongagcinwa emsebenzini enatha imithi yakhe, umuntu okumele atshintshe umsebenzi nxa ukhona enze omunye umsebenzi.
Uhulumende olohlelo olubizwa ngokuthi yi-Mental Health Strategic Plan 2019-2023 olukhangelane lemikhuhlane yengqondo leminye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umncintiswano wemidlalo yenguqu eFIFA World Cup 2022 isungulwe okusemthethweni izolo kwele Qatar. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele babukele lokhu njalo lomdlalo wokuqala obuphakathi kwele Qatar lele Ecuador. Ele Ecuador linqobe ele Qatar 2-0. Asizweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda ukuthi abantu bayibona njani limdlalo.
Inkundla ye-Al Bayt Stadium ibigcwele bamunga abantu abafika inkulungwane ezingamajuma esithupha 60,000 ngesikhathi kusungulwa okusemthethweni imidlalo yalonyaka yomncintiswano we-World Cup. Iningi labantu lithi umdlalo lo leminye isezingeni eliphansi kakhulu ngoba kule mithetho eminingi encindezela ababukeli ezinkundleni zemidlalo, ikakhulu ukuvinjwa kokunatha utshwala. Ulindane Hadebe olandela imidlalo le koBulawayo uthi kuyamalisa uba ele Qatar lathola njani ithiwa lokuqhuba imidlalo.
Bangabe bebele imali kumbe bayenza into ezinhle esinga host World Cup, but hayi angicabangeli ngoba ngikhangelele le mthetho efakweyo ayijabulisi ababukeli. Kule mthetho eminingi ethiyeneyo ayingayisiyo yebhola, kulezinto okumele zi-entertain ebhoreni. Okokuqala vele kuyabe kuyikuthi abantu kumele bapholise ebhoreni, bazinathele kuma-stadium, but babe le security ukuthi hayi unatha ngendlela leyo kumbe utshwala kuthelwa kumathambla angalimazini angeke ajikelwe angene estadium. Kumele ibhora lihanjiswe emazweni awebhora.
Umataka Fuzwayo uthi imthetho ekhona inqabelana besifazane ukuthi babukele umdlalo lo enkundleni zemidlalo yenguqu. Precious Matema othanda izenguqu kwamagama njalo othanda ukubukela elabanye endaweni zozilibazisa uthi imidlalo yalonyaka iyaqanda.
So far ngeke ngisho ukuthi kuyaqala iWorld Cup yalonyaka vele ayina that thing, ayithazi, ingathi nje siphonga ukubukela nje ayikacaci, ingathi ayikacaci okwakathesi. Kule mthetho eminingi, I think that is why abantu abaningi bengekho interested kuWorld Cup yalonyaka. Plus, lesikhathi zangikhona ezebhora ungathi angisihambisani labantu abaningi. Nxa sihlangene singabanye sisapota amathimu ayehlukeneyo, siyabe sibonisana, siphikisana, sisenza nje ezitshiyeneyo.
Osakhulayo leminyaka elitshumi lasitshiyagalolunye yokuzalwa 19, uMbongeni Dube uthi imidlalo le ayibukele namhla imdanisile kakhulu.
Ibhola lanamhlanje emini belingachazi kangako. For ama teams like o England okulama players from i Premiership bengikhangelela ukuthi igame yangikhona yabichaza kodwa akutshengisela ukuthi kulama players from i Premiership. So I'm looking forward to ukuthi ngxenye the coming games for i Argentina le France, maybe sesibona u Messi labo Mbappe sebedlala, players from PSG, maybe singakholisa.
Bakhona abasola elekhatha lenhlanganiso yeFIFA ngokwalisa kunatha kotshwala ezinkundleni. U-Emmet Ndlovu osebenze kakhulu leqembu le-Highlanders lelesizwe elama-Warriors osengumfundisi njalo wamukela ngenjabulo isinqumo sokuvimba kuba abantu banathe utshwala enkundleni zomdlalo wenguqu eQatar.
Mina njengomfundisi ngiyasho ngithi mina high thumbs up to FIFA. Siyayiphakamisela imini izithupha mpela bayenze kahle ngoba abanye abalandeli benguqu bangaze bekuthi ka 102 hayi ingqondo ngalise sifakwe esambeni abasacabangi njengabantu abadala sekusiba nomsindo sekusiba lani lani crowd trouble hayi bo mina ngijabule kakhulu ngaleso sehlakalo mhlawumbe sizaguquka sithuthuke ngomdlalo wenguqu.
Lanxa abalandeli bemidlalo yenguqu benensoro ukuthi limdlalo ayihlabusi nokuvalwa kotshwala, imidlalo le iyaphambili kwele Qatar. Lamhla kube lemidlalo emithathu eyangilanda ingqikilane le South Arabia emini, okwamanje leSenegal livuthuzana lele Netherlands. Namhla kusihlwa kudibana le Melika lelese Wales. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lamoyezu Jesus Banda.
Sesidliwe isikhathi balaleli sesilu.